Thank you. Alida G, King of Voice Over. Ndichifamba nevafana vepa Jim Valley Music. Vafana vangu, vafana vekubharura mapiano. Alida G, King of Voice Overs. Ndichifamba nevafana vepa Jim Valley Music. Yamakadai kuteerera episode 4. Udobi, udobi. Zvazvino.